very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, June the 29th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the gains and challenges for women living with HIV, what they are facing. This comes at a time when there is an AIDS Clinical Trials Group conference currently underway in Washington, D.C., looking at advancing the treatment and management of HIV. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Olesine lobo mama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voandevele.com.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation we are on right now. Just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the gains and challenges women living with HIV are facing. This comes at a time when there is an AIDS Clinical Trials Group conference currently underway in Washington, D.C., looking at advancing the treatment and management of HIV. What are your views on the issue, PJ?
And Zimbabwe is represented at the meeting by HIV activists, people living with HIV, community workers, health experts, and non-profit organizations. The conference started on Sunday and ends tomorrow. Some of the issues being discussed at the conference include the results of clinical trials on new treatment methods and vaccines, amongst other things.
PJ, we're going straight to you in the belly today.
Yeah. Lamhlanje uhlelo lwethu sihluzene bomama sigxileke ekukhangeleni indaba eziphathelane labo abaphila legciwane lengculaza, umsebenzi owenziwayo ukuthi kuvinjwe ukumemetheka ukuthelelwana kwalomkhuhlane kumbe kwaleli gciwane ele HIV, ele ngculaza, ikakhulu kwabesifazane, ikakhulu kumantombazana. Ikho ke, lamhlanje silwenza ke uhlelo lwethu kule conference, umhlangano omkhulu owenziwa khona lapha eMelika, ama clinical trials group conference oqale ngoSonto yona le iviki. Injalo uphela kusasa. AbeZimbabwe bakhona labo, bamelwe zinhlanganiso ezehlukeneyo, bamelwe njalo zingcwethi kwezokwelapha. Njalo lwe conference ilandela enye njalo eyenziweyo kwele South Africa, lapho ke obekukhulunywa ngokunye njalo ngenye njalo i-clinical trial yendandatho yokuvikela ukuthelela kukamama igciwane lengculaza leli ngapha kusengezelela phezu kwejazi lomkhwenyana. Yikho ke intathele zindaba yethu uBenedict Nhlapo ube lethuba lokuthi akhulume labesifazane khona ngale akade bekhona emhlanganweni lo obuse-South Africa.
Inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma lemphumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempila kahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Singajabula uma kungeba yinto engashesha iphangise ukwenzeka. Ukwenzela ukuthi omama bavikeleke. Kuyinto enhle ukutholakala kwaleso sigombolozi. Sikushayela izandla singomama lokho. Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo siyaza khona amajazi omkhwenyana. Kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesa isigombolozi ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile. Uma usiba lomnyama wokuthi uthi uhamba udlwengulwe ngumoya wesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi, uma ulaleso sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Ye. Amakhosikazi lawo abenelise kanye lomqondisi wenye inhlanganiso ezikade senza i-clinical trial nale kade beyenza kwele South Africa, ebeyilomhlangano wabo e-South Africa. Kodwa ke namhlanje sigcile kuwona lowo mhlangano njalo lasemhlanganweni okhona pha eMelika oqale ngesonto ophela kusasa ngolwesihlanu. Labo ke kade bekhuluma ngesigombolozi esesitholakile khona ngale esokwengezelela phezu kwejazi lomkhwenyana i-condom. Hey, marvelous. Mm-hmm. These women were at a conference in South Africa, in Joburg, mm-hmm. where they were discussing about this clinical trial of a vaginal ring.
Mm. Yeah. Very interesting indeed. I think that gives more power to women.
Yes.
Because then you have, you know, instead of relying on the condom, you have more power.
Yes.
So very interesting, their contribution. Nasi kune avo vachango pinda mchirongwa chedu, tiri kupa Women's Round Table. Tiri kutarisa, juri kutarisa nane madzimai, varikurarama neutachiwana we HIV. Panguva hapo pane musangano mukuru, uruku itwa imo muno mu Washington, uruku zea iwo nyaya iyo iye utachiwana we HIV. Kuti chirwere ichi chinga rwiskwe sei uyeje, pane mishonga mitra ere kana zvimwewo zviriku itika pari zvino. Saka ndozva tiri kutarisa nhasi, uyezve taita rombo rakanaka. Ndiri kutonzwa kuti pane vamwe vari panhare pari zvino, asi nokuti nhare dzavo dziri kuramba dzichikata, regai tiende kwavari. Kunyange vasiri muno muWashington, vari kuZimbabwe. Amai Evelyn Chamisa, makadii yenyu amai Chamisa?
Ndinofara hangu, makadiniwo?
Aiwa, maita rombo rakanaka, takwanisa kuva tinemi pano pachirongwa chedu. Tinoda kumboota kuti mutitsananguriro kuti muri vesangano ripi, uyezve zvii zvamuri kuonawo zviri kutarisana nemadzimai vari kurarama neutachiwana hweHIV pari zvino munyika.
Okay. Inini ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe National Network of People Living with HIV. Ndiri member zvekare yeNetwork of Positive Women in Zimbabwe.
Titsananguriro kuti ndezvipi zviri kutarisana nemadzimai?
Takatarisana nemadzimai nenyaya dzetreatment. Ndinoda kutenda hedu hurumende yedu kuti iye zvinezvi takatarisa nyaya yemishonga, madzimai akwanisa kuaccessa maservices etreatment. Whereby tikatarisa madzimai ndo vanhu vanokurumidza kusika early treatment. Kwavari, which is an high, yatingati highest advantage kumadzimai.
Sekutaura kwandaita nhare dzekumusha nhasi PJ hadzisi kunyatsotibata zvakanaka. Saka tichaenderera hedu mberi nekutaura kuti vari kuno kuWashington DC ndakaita rombo rakanaka. Ndakakwanisa kusangana naamai Martha Tolana, avo vari kumusangano uyu watatiri kutaura uri kuita iwo. Zvirongwa zvekutarisa kuti kuchange kune mishonga mitsva here, vari kutaura izvo kuti kuri kuuya mavaccine, uyezve pane mimwe mishonga iri kutariswa, uyezve vari kutarisa kuti nyaya vari kurarama neutachiwana dziri kubatwa sei, vanhu vari kuwana here mishonga nezvimwe zvakadaro. Regai timbonzwa kubva kuna amai Tolana vari kumusangano uyu kuti zviri kufamba sei.
Ine ndinonzi Martha Tolana, ndinobva kuZimbabwe, ndinogara muHarare. Ndiri member yeInternational Community of Women Living with HIV. Asi pari zvino ndiri kuno ku Washington DC se kuri kuitwa meeting ye AIDS Clinical Trials Group vanoita ongororo yekurapa utachiwana HIV.
Makawanda sei mabva kuZimbabwe pari zvino vari pamusangano uyu?
Pamusangano patiri kupinda zvine chekuita necommunity tiri varongomuna vana. Kune mumwe anoshandira mudepartment reCollege of Health Sciences kuUZIT vanoita University of Zimbabwe vanoona nezveongororo vari muuniversity. Kwozoita vamwe vecommunity vanomiririra community vachimiririra nharaunda tiri vatatu. Saka tisi tiri kupinda misangano inoona nezvekuita nezvekuti vanhu vanorapiwa, vanhu vari munharaunda kuti kurapiwa kudzivirira utachiwana hweHIV, zvana TB, vana hepatitis nezvimwe zvakangodaro-daro zvinokwanisa kunge zvichinetsa munharaunda.
Pari zvino mungati imi zvimhingamupinyi zvipi zviri kusangana neavo vari munharaunda dzemunyika takatarisa chirwere cheHIV kana kuti utachiwana hweHIV AIDS?
Pautachiwana hweHIV tiri kuona kuti kana zvazvo vanhu vari kufarira kuti AIDS yave kupera, asi isusu kwatiri kucommunity uyezve muongororo yatiri kuona tichitambiswa kuno, tichiburitsirwa kuno, zviri kutaridza kuti aiwa AIDS tichinayo HIV richiri dambudziko guru. Kuchine vanhu vari kutadza kubatsirika nemishonga iripo, uyezve kuchine nyaya yekusarudzwa munharaunda nemunzvimbo dzinorapiwa yatinoti stigma and discrimination iri kutadzisa kuti vanhu varapike, kunyanya vana vaya vakabarwa vaine utachiwana kana kuti vakatapurirwa utachiwana vari vacheche. Pava kusvika pakukura yatinoti maadolescent and young people, vane dambudziko rekuti pavanosvika pekuti varapirwe kana munharaunda, handifungi kuti vakasangana nedambudziko ratakasangana naro isusu. Ini ndichitaura pano ndiri mumwe anorarama neutachiwana, asi ini pandakapiwa diagnosis yekunzi une utachiwana kwanga kusina mishonga, tanga takatarisana nerufu. Asi vana pari zvino izvi vanenge vasina kutarisana nerufu, asi zvimwe zvacho mabatirwo atinoita vana uye mabatirwo avanoitwa mune mavanorapiwa kana muzvikoro anotadzisa mwana kuti ateedzere zvinofanirwa kunge zvichiitika. Uyezve tinoziva kuti kana mwana akusvika pazira rekuti ari kukura, akubva mukuti ari mwana achienda pakati nepakati pekuti azonzi ave munhu mukuru, pane zvimhingamupinyi zvinoitika. Zvino kana izvozvo zvasangana neutachiwana, zvinopa dambudziko rakanyanya kuvana.
Musangano wenyu uyu uri kokwe mazuva mangani?
Musangano unopera musi wechishanu, musi wa29 June.
Zvii zvamunofunga imi kuti muchatora iko kuno muchinopa kuro vamwe vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kumusha?
Zvatiri kunyanyodzidza zvakawanda zveHIV ndeizvozvo zvekuti chii chiri kuitika vanhu vakasiyana-siyana, uyezve kana tichitarisa HIV hatingati one size fits all. Uyezve kwane mishonga iri nani, uyezve kuti vanhu vanofanirwa kuramba vachiwana rubatsiro rwekutaura naye anovatsigisa, yatinoti counseling. Haifani kungoperera pakuti testing chete, pekuti munhu akuda kutestwa nekuti apedza kutestwa, asi inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuti munhu akwanise kurarama ari mutano. Uyezve kwatinobva tinoziva kuti tine dambudziko rekuti nyaya dzekuwana chekudya, chekubatsirika nacho, chekudya, pekugara chinonetsa vanhu vakawanda, uyezve zvinokonzeresa kuti pautachiwana hweHIV neAIDS munhu anyanye kushungurudzika, uye zvinotumira vanhu kuguva nekukurumidza. Saka zvinhu zvatinofanirwa kuramba tichitarisa. Saka kune zvakawanda zvatiri kutarisa nekutarisa kuti zvimwe zviri kuuya. Kune nyaya yekuti mishonga inoshandisa vana kana vanhu vakuru yekuti madrugs asingabvumirwa aya. Then kune nyaya yekuti kune machurch mamwe aakuti nezita raJesu waporeswa, saka chiregera mushonga wako weHIV atinoti maantiretroviral. Asi tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa naizvozvo, saka tofanirwa kunge tichibatsirana kuti iyo maantiretroviral tinokutenda kwedu ndekwekuti ndiMwari akapa njere kune vanhu vekuti kuuye maantiretroviral. Saka ipapo ndopane munana wedu wekuti wakaonekwa mushonga wekuti tikwanise kurarama tine utachiwana. Izvozvi pari kutsvagwa ngongororo iri kuitwa yakuenda pamberi yekutarisa kuti utachiwana hungabva hwapedzwa sei, uyezve tingaite here vaccine senge zvataita vana mizuzu zvaibayiwa vana BCG kudzivirira TB, kuti kungaite here kuri kuongororwa kungaite here mushongo wekuti vanhu vadzivirire kuti vasabata HIV. Saka isusu tiri pano nyangwe tine utachiwana hweHIV hatisi kuda kuti ipararire kune vamwe, tiri kuda kuti igume pane isusu vamwe vave vakachengetedzeka.
Tiri kunzwa apo PJ kubva kuna amai Martha Tolana vari kutsanangura zviri kubuda kumusangano wavari imo muno muWashington. Nhasi vanga vachifanira kunge vari pano pachirongwa, asi nekuti vane misangano yakawanda ikoko kwavari kufanira kunge vachiparura vachitaurawo kuti kuZimbabwe zviri kufamba sei, nyaya yekuti vari kushanda sei macommunities mavanogara, uyezve kuti vamwewo vari kurarama neutachiwana hweHIV zvinhu zvakavamirira sei nyanya panyaya yekuwana mishonga. Tanzwa PJ vachinyanyotsinira kuti vanhu vakawanda vari kutorwa moyo nezviri kubuda kumakereke emweya anenge achinzi nezita raJesu, aiwa wapona, vobva vatoti aiwa inini ndapona ndakumbosendeka parutivi mishonga. Asi vari kuti ivo aiwa zviri kubuda kumisangano iyi zviri kuti minana yakaitwa ndeyekuti mishonga iyi iwanikwe. Saka munhu kana wanzi iwe nachiremba ufanira kunge uri pamushonga, ramba uchienderera nemishonga yako, uchienda hako kuchechi uchinzwawo nyaya dzeminana, asi usamire kuitira kuti uwane uchiwanikwa iwewe uchirarama upenyu hwakatsarukana. Ndiri kunzwa PJ kuti amai Chamisa vaive foni yadonha naamai Piri vari panhare.
Yeah.
Saka rega timbonzwa kuti mai Chamisa mine zvavanga vari kuexplaina tozoenda kuna amai Piri. Amai Chamisa, pane zvamaa muri kutaura panyaya yemishonga, taurai henyu foni isati yadonha.
Ndanga ndiri kuti madzimai tiri kutarisa muno munyika yedu yeZimbabwe, madzimai aakukwanisa kurapwa, uyezve madzimai ane rombo rakanaka rekuti anokurumidza kusika any treatment, kukurumidza kushaga kurapwa pazvese kupinda vanhu vechirume. Saka tine rombo rakanaka, inova advantage kwatiri isusu. Ndakatarisa pamatambudziko tihongu mishonga taanayo zvimwe taanazvo. Pane matambudziko atinosangana nawo semadzimai zvekare. Pane maopportunistic infections atinosangana nawo. Pane zvikonzero zvakati wandei zvinogona kukonzeresa kuti maopportunistic infections aya ange achibuda kumadzimai. Inini zvacho unenge uri stressed up, inini zvacho une zvimwe zvinokushungurudza, kana kuti unobatana nedzimwe tsvina dzinenge dzirimo mukomuniti, kuda kumisika, kuda kupi, isakuedza kushayira mhuri yako kuti igone kurarama zvakanaka, wopedzisira waakurwara. Mishonga yemaoi drugs haisi kuwanika muno munyika medu, inova dambudziko guru. Despite the fact yokuti taakuwana treatment yemaARVs and T, asi takatarisana nenyaya yezvimwe zvirwere zvinozobata kana zvinoda kutora mukana, hatisi kukwanisa kuwana mishonga yekurapa zvirwere izvozvo. Uyezve kana mishonga yacho yawanika, inenge yawanika yacho, mishonga iyi iri kudhura zvekuti madzimai haakwanisi kuafforda kutenga mishonga iyi kumafamasies, kumaprivate famasies, nekuti ndoka iri kunyanya kuwanika. Magavumendi afamasies edu haana mishonga, saka kumaprivate ikoko hatikwanisi kuti vanhu vatenge mishonga iyi.
Sakazve
ndakatarisana nenyaya physical cancer screening, inova dambudziko guru ranyanya kubata vanhu vedu. The fact yokuti tiri kurapa matikana maRVs and what physical cancer screening iri kuitwa muno munyika medu, but kana kwange kwakunzi munhu ane cancer, the next stage anofanira kunge ari kurapa, hazvisi kuitika saizvozvo. Like tiri kutoshungurudza vanhu kumuzivisa kuti ane cancer, asi the next step haasi kurapa. What next? And you need more than $100 or so kuti unge uri kurapa for cervical cancer kana uri pamakodzo ekuti inogona kunge iri kurapika. Inovadziri psychologically zviri kuafekta zvikare madzimai. Woti une dambudziko re-cancer, woti une dambudziko re-HIV. Ndakatarisana zvikare nenyaya yemazaro load testing. Nekuti mameshins avapo pano neapo, but they are not enough hasi kukwana kuti tikwanise kuwana maservices iwayo. Tikatara highest percentage yevanhu vari kurapwa madzimai. And the population yakawanda futi zvekare madzimai. And tikada kutarisa mastatistics vanhu vari people with HIV madzimai akawanda kupinda varume. Saka mavhairo load testing yekuti tikwanise kuziva kuti zvandiri kumborapa izvi ndiri kufamba zvakanaka here kana zvice sei. Ini semudzimai mukuru ari mucommunity development ndinoshanda namadzimai akawanda zvakanyanya ende ndinoona kuti madzimai ane dambudziko iroro rekuti vaite mavhairo load testing. Information chaiyo education ishoma nekuti manese edu mashoma muzvipatara. Zvaari mashoma muzvipatara zimbani pake anenge achiconcentrata workload yake yaainayo pagraund pake webby kuti azodzidzisa vanhu kuti vanyatsoziva kuti iyo vhairologi testi chii uye takambokosherei information iyoyo tiri kuita shoma nekuti madzimai ukatovabvunza uchida kuita kana kasavhei kana chii madzimai haasinyatsoziva kuti vhairologi yakakosherei kuti munhu ange ari kuitwa. Mameshinzi edu aalways down mavhairologi paanenge ari ikoko ndimatii kuti vanhu munogona kupiwa kuti mude kuita mavhairologi test webby pane pachitevha kana vanhu vashoma zvombozi mushini wamira kana vanenge vatomira patonogona kutora mazuva kana mashonda mushini usiri kushanda zvinova dambudziko zvekare kumadzimai nekuti ndinoenda kuda kupota ndichienda vanhu pacho ndakwira bhazi vamu pacho ndadii nekuti kumamaclinic kedu chaiyo mashoma anotora masembo emabhlood achiendesa mazhinji acho inonga kutofambira kukwira bhazi kuti iende kudistrict hospital or so kuti inotestwa unoitwa matesti emavhairo load test inova dambudziko rakanyanya yekuti vanhu vanenge vasina mari dzetransport nekuti nebe economic situation yedu kunoko madzimai ari kuafektwa zvakanyanyisa inenge isitorina kana 330 yekutenga saudi apa iri kuda $4 or $5 yekuti ukwire bhazi kuenda $5 kudzoka zvekare kuti unotorwa mavhairo load test inova dambudziko iroro.
Mombobata ipapo maichamisa imbobata ipapo tiri kudzoka kwamuri tine mumwe munyarikani Amira watambotaura naye nguva yapfuura saka vakamira pari zvino amai Ana Piri vari kuda kupindawo muchirongwa imbobatai makadaro tichadzoka kwamuri nekuti muri kutipa aiwa zviri kunakidza chaizvo zvamuri kutaura nekuti vazhinji vanoda kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika PJ.
Siyakwamukela nkosikazi Ana Piri. Nkosikazi umbe nkosazana.
Nkosikazi.
Yeah. Wena ke usebenza lenhlanganiso asikhulumeni khulumani district support group.
Yeah.
Akusi chazisele ngamafichane ukuthi lena lenza umsebenzi bani njalo selidlale indima enganani khona ngapho ngasemangweni lapho elisebenzela khona ekulwiseni ukumemetheka kwaleli gciwane le-HIV.
Thina ku-asikhulumeni network sinhlanganiso yabantu abaphila le-HIV ibunjwe ngo-2000 kuze kube lamhla. Kunkulumani district sisebenza la ma-ward am-7 each ward in the support group. Esiwenzayo siyahlangana emawardini during the week. Abanye labanye kweyari ward balelanga abahlangana ngakho. Then every Friday siyahlangana enkulumani hall esiyi-district yonke. Lapho esiyabe sisihlanganisa khona wonke ama-support group engu-7 sishare i-information nama-challenges esihlangana lawo. Ukuthi singawasebenza njani
yikho
esikwenzayo njalo laphakathi komuzi ku-community siyasebenza sinika izakhamizi information about i-HIV and AIDS namanye nje ama-infections akhathelane le-HIV ukuthi kwenzani.
Ye, o khulumileyo waqala i okhulumayo kulolu hlelo unkosikazi Evelyn Jamisa ukhulume ngokuthi ithuba sinlenhlanhla eZimbabwe ukuthi abesifazana abaningi bayaphanga baye ukuyodinga usizo lokwelatshwa lapho nxa sebezibone belesimo sona lesi sokuphila le-HIV. Linake likubona kunjalo na emangweni elikiwe?
Sikubona kunjalo sibili ngokuthi ku-network yethu omama yibo abaningi.
Yeah.
Lanxa nje silenhlanhla yokuthi obaba silabo esisebenza lapho labo abaphila le-HIV kodwa omama yibo abaningi. Bese sisiba le-challenge yokuthi ama-youth akhona phakathi komuzi.
Yeah.
Kodwa ukuthi asukume abuye ahlanganyele kunzima kakhulu. Bathathile kodwa bakhona.
Balokwesaba kumbe
hayi mama sibili bayasukumela phezulu bayavuma ba lokudisclose balukulula kibo kodwa abantu abangobaba male involvement inzima kakhulu.
Yeah.
Obaba bacathile.
Ukusetshenziswa kwejazi lomkhwenyana lesifazane i female condom liyasetshenziswa na liyayemelikelekele kana
kithi thina esikuma support group ngenxa yokuthi information silayo siya share information ijazi lomkhwenyana i female condom iyasebenza sibili kakhulu but bese siba le challenge yokuthi siyathola ukuthi kulabanye abagcina emtshadweni kathesi kumbe oyabe sowafelwa ngomunye wakhe abe sesiyakwenda ayende komunye uzathola ukuthi ijazi lomkhwenyana lanxa besitho ngomlomo ukuthi liyasebenzisa uyabe usubona umuntu engaseyilikho ayeyikho khona ukucazimula lokuyana sokuphela sokusiba lokucikizeka ukusubona ukuthi kuthi uthi jazi lomkhwenyana lapha selishoti. Lokho-ke bese sikufaka futhi ukuthi obaba ngenxa yokuthi kabaphumeli egcekeni njalo bayagqatha. Uhlupho luyabe lukuba ngalukho kumama.
Ye. Sikhangele.
Ubaba nguye oyabe sala ijazi lomkhwenyana.
Elijazi lomkhwenyana.
Kodwa kubomama hhayi asilahlupha. Ngoba siyakwazi ukuthi kunje ukuze siphile siphile ngalo ijazi lomkhwenyana. Xa ngikhuluma ngami mina ngile 13 years ngiku-art.
Yeah.
Nguma-ARV kodwa ngiphila le gciwane ngile 16 years kungenxa yejazi lomkhwenyana.
Yeah.
Ungayifilo ambona ukuthi ngani ngikhona lapha namhla.
Yeah.
PJ, maybe if I may just come in there. Miss Piri, if you can just tell us what's the importance of support groups like the one that you are heading. I heard you explaining there that, you know, you have been doing a lot of work in your area. Tell us a little bit about that.
The support group, kulapho esihlangana khona to share information ukuthi njengabantu abaphila legciwane. Siphile njani? Sidle ukudla i-nutrition okunjani okuhambelana lathi njalo lokuprotekta khonoko esikhuluma ngakho okokukhondomayiza sicelana futhi sifundisane ukuthi kucakatheke njani ukuthi ukhondomayize la ma-disadvantages okuthi ungaprotekti siyafundisana okuthi ungathola umuntu woku-support group esikuthi i-adherence i-adherence iyabihlanganyela ukuthi acceptance ye-situation okuyo i-condition yakho nokuthi uvume angithi acceptance then i-nutrition then i-adherence labo disclosure lokunatha kuhle amaphilisi ami ngesikhathi esifaneleyo
nkosikazi
nokuphiyana izinto esizifundisanayo support group.
Ye nkosikazi lapha uMamhlanga olapha e-studio uMavelas ubezama ukuthi ngawe uthi fahla-fahla ngamafitshane ngesiNgisi.
Yebo.
Ye.
Okay. In support groups, what we do, we share information on adherence. And when talking of adherence, it includes acceptance of your condition, taking the right nutrition, prevention, which involves condomizing, and disclosure, so that you reduce stress. If you disclose your condition to your relatives and those who are your next of kin, you have peace of mind. Even if you see people laughing, you know they are not talking about you because they know who you are and what you have.
Thank you very much.
All that
I also had you sharing a little bit about your own personal experience. Tell us a little bit about that.
Okay. I'm living with HIV since 2001. That's when I tested. And then I'm one of the counselors.
Yes. Our phones are PJ. Our network is really bad. but we heard there from Miss Anna Piri, who's just was about to share her own personal life story on how she is heading a part of a community group in Nkulumane. I spoke to her earlier on, and she sounded very interesting.
Yeah, she's saying it has been 16 years since she was diagnosed, and she has been on ARVs for the past 13 years.
Yes, and I really wanted her to share that story because I think...
On her own, yeah.
Sometimes when we retell the story, it's better when it's coming from the person themselves.
Yes.
Let's take an opportunity, PJ, to also greet some of the people that are live streaming with us. Tinasisi Esther Mashinga Idziva, kuti dinayo ndo iri kunetsa muvanhu, vari pa Facebook page ye VOA Shona.
Tinayo, you bet. Mrs. Piri is back.
Okay, we'll take her just now. Let's also greet our live streamers. Tina Yubet Kambwata. Arikuti makadii. Tina Dean Mashi. Arikuti network. Aiswinyatsita zvakanaka. I guess maybe. Yeah, tirikuenda tichidzoka. Tirikuenda tichidzoka. Tirikuona kuti vanhu varikuuya vachidona ipapapa. So we'll go back to Miss Piri. If you can share your personal experience again for those that are listening and may learn something from your own situation.
Okay. I tested in 2001.
Mm-hmm.
And started ARVs in 2004.
Yes.
Since 2001, I've been living positively, condomizing, disclosing, managing stress, eating good nutrition. That's my secret. And I'm living positively, free of stress.
When you talk about disclosing, how easy is it for you to just come out and disclose? Because there are people here that there is someone who wrote on our VOA Facebook page who said most people are living in denial and they don't want to disclose. But how are you handling it? How do you sit down with someone to say, look, this is the situation?
You know, the first disclosure you make is the very most hard part of your disclose. The first time for you to disclose. But you realize that after you disclose, you feel free. I first disclosed just to a group of people. And then from there, I went to the chronicle and disclosed and went public. Full disclosure. And from there, I never looked back. I've gone to workshops, disclosing, and if I disclose, after every disclosure, I meet there are people who all go for HIV testing because of my disclosure. And I feel good about it, that I'm helping other people, that there is life.
PJs.
Such an inspiration.
That's a really inspirational story, but unfortunately our lines are not really being really
user-friendly today.
But wakunevanga vakaterera tanga tiri kunzwa kubva kuna mai Ana Phiri vari kutsanangura ivo kuti vakaziva ivo kuti vane utachiwana weHIV. Vati 16 years, andiri?
Yeah, 16 years.
16 years ago. Uyezve pari zvino vari kurarama ivo vari pa chirongwa chema ARV. Uyezve vari kuti ivo chakakosha ndechekuti kana iwe waziva pawakamira, ivo watora mukana iwoyo kuti uziviso hama neshamwari dziri pedyo uye nevamwewo vari munharaunda kuti vazive kuti wakamira papi. Nekuti vari kuti ivo chiri kunyanya kuvanakira pari zvino ndechekuti nekuti vanhu vari kuziva kuti ivo vane utachiwana weHIV havachisina stress. Vari kuti vanogara upenyu hwavo huri mutepetepe.
Wakasununguka. Hapana vanombovanyeya because varipo ndivo vakatozvitaurira vega. She went on even to disclose to the media. She says she went to the Chronicle.
Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pana pakuti zviri nyore here kuti munhu angobuda pachena kuti aiwa ndo mamiriro akaita zvinhu. Asi chatiri kuona apa nezvatiri kunzwa kune vari panhare dzedu, nhare ndodzisiri kutiitira zvakanaka. Handisi kuzoti amai Chamisa vachiripo here, nekuti handichanzwa but vanga vari kunyatsotaurawo ivo vachiti chiri kunetsa PJ ndechekuti mishina yekuvheneka nyaya yeCD4 count kuti CD4 count yakamira sei ndo imwe isiri kunyatsobatika. Hello? Hello? Handisi kuzoti apa tinani, asi ndiri kunzwa kuti pane munhu ari panhare, but handisi kuzoti tiri kutaura nani apa.
Nyange yadonha zvekare.
Nhare dzedu ndodzisiri kumira zvakanaka PJ. Asi tombodzokera kwamuri tiri kuona apo. Mukoma Donald Mambo mavatumirawo meseji hanzi sando kuna amai Martha Tolana. Amai Martha Tolana ndiye mumwewo akataura paakamira. Uyezve tanga tinavo pachirongwa vamubhenge vari kutaura vari pavhidhiyo apa vachitaura kuti ivo vari kutorarama vachinwa ivo maARV. Uyezve vari kuti vanhu musaende kumadzishondo kwaunosvikoudzwa kuti iwewe nenyaya yeminana chiregedza kutora mishonga. Vari kuti ikoko kuno kuWashington kwavari nekuZimbabwe ndo zviri kubuda kuti ndo zvimwe zviri kuitika zviri kuizowanikwa vanhu vachizorwara. Kana munhu orwara otadza kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti iye miri wake unenge usakwanise zvinokurwisa masoja aya eHIV. Saka ndo zviri kubuda izvozvo.
Abanengi sivile lokhe bekhuluma ngokuthi kuludaba olwethu lweyo ngunkosikazi Martha Tolana esithi yena okunzima kakhulu kumbe ngumayichamisa nisawazi kodwa okunzima kakhulu yikuthi imithi yokwelapha ama-opportunistic infections yiyo eludubo kakhulu kodwa kama-ARV kukhanya ngani hayi asesabalele sibili asekhona aseludubo kangako. Olunye njalo udubo osoluqhamukile ludubo lolu olokuthi abantu nxa sebekhonza kulabanye abafundisi abaye ngabantu kumbe izinyanga eziye ngabantu zithi sesikukhulekile ngakho ke igciwane alisekho emzimbeni wakho. Kukanti ke ngaleso sikhathi engxenye umuntu kade ezinathela ama-ARV zakhe. Nxa kuyukuthi uyazinathela ama-ARV kuyafika isikhathi sokuthi emzimbeni igciwane liyabe i-CD4 count yankona iyabe senilutshwane kakhulu okuthi engxenye it might not be even detected but it will be there. Umuntu abe secabanga ukuthi nina ingxenye sesilile ikanti ke akunjalo. Ungayekela unathi ama-ARVs zakho uza kuthi lapho swasukela subuyela ukuthi wanathi ingxenye ayabe ngasasebenzi. Yilo udubo olusuka lube khona. Wothi ngamukele njalo esilabo lapha enkundleni yethu eFacebook. Lisilobele, lisilandele njalo liklike khona lapho ngoba siya live streamer okwamanje. Kulo Sakhile Liline uthi watching from Botswana, hello sisters. Hi Sakhile. Uqhubeka uthi abantu abafundi ukuthi ama-church abelaphi imikhuhlane abantu abangekeli abantu bangayekeli ukunatha amaphilisi nxa bethe babanjwa ukuthi baphila ligciwane ikakhulu omama ngoba yibo aba-easy to be convinced abangaphandle kwelizwe nathani amaphilisi linjalo liyehlolwa ngesikhathi likhangela amasosha njalo liyehlolwa inkankili yesibeletho. Asiyabonga kakhulu Sakhile, wena ke uke waphatha lolu daba kabanzi enkundleni njalo yeFacebook lapho ukhuluma kuhlelo Zim Today asixoxene lilo Gibbs Dube. Kuzoba lomne wethu uMolaba Malimanare laye uthi is watching with you, with us.
Very interesting day, and we really want to thank everybody who's live streaming with us. We know there are a lot of live streams going on, so you know, but this one is especially important, especially for women, because it's about women's health. And what's coming out, I think now we have Mrs. Evelyn Chamisa, who was really giving us an insight into the situation. Iri kumusha amai Chamisa maapo iri panare.
Ongu.
Ehe, endirai zvenyumberi tangatambokumisai mumbotitsanangura zvimwe zvirikutarisana nemadzimai munyaya iyo yekuedza kutsvaga nzira dzekurwisa utachiwana weHIV.
Okay. Pane yambotaurika issue ndamboinzwa ichibva nekuna Sisimata as well. Ehe. And Sisipiri ambotaura nezvazvo isiye na these mushrooming cases that are under the Kutivan Gonaku Hila, SIV, Achilleg Savan Mapirit. Maybe because there's an issue coming on a Shandana Mazmai Avandisa. The Kuana issue desperation and poverty as well. The Kuana Mazmai put Iend Kuno Kuma Sechi, I like Singa Kutiro Kune, Sumungu Kanakuano Gonaka. Whereby kana mazimai akagona kubatsirwa kuti abude kuti apane pundiso yekuti vabudiswe munyaya dzepoverty, zvese izvi hatizorina zvekuti tinga vanhu matingati mazimai ari kuchinotevererana nemakechi vachidi vachiregesa mapiritsi. Asi hatitisisi hatitokurudziri kuti regera mapiritsi ako kana ari Mwari vakaita kuti mapiritsi iwayo agadzirwe. Chitaurira Mwari kuti ndiri kutora mapiritsi angu aya ndisaenderera mberi ndichinwa mapiritsi Mwari kusvika mazopa kutaura kwenyu kuti zveshuwa chirwere hakusisiri, kwete zvekuti tiudzwe navamwe vamwe vanenge vari enhema ari kufamba plasi yezvino ukaenda kuno arinenge vari kunwa mushonga zvakanaka ukaenda kuzonotestwa unogona kubuda matnd aya kuti unenge uviri non-detectable asinga kuti zvanzi hamusisina vhairasi muropa. Whereby vhairasi inogona kunge irimo asi kuti yakadzikiswa nenyaya yemapiritsi ari kumwa munhu wofunga kuti natova raiti vanongoregedza uye small cases dzekuti madzimai kavanoregedza mapiritsi akadaro iwayo emaera zviva sitezira zvekunzi aenda kuchipatara haatori nguva yakareba abva atanga kutorwara. Treatment failure yaakubata zvekare yaakubuda zvekare, saka tinokurudzira madzimai kuti vasaregera mishonga.
Nare dzamai Chamisa, nokuti pane vari kutonyora panapa paFacebook page yeVOA Shona, Gantry Shona Liwai ari kuti this is a powerful program. Aiwa tinotenda mukoma Shona Liwayo. Uyezve kana muri pachirongwa tiri kuona manga muchidzvanya iwaya maok nemahadzi, rambai muchidaro kuti tizive kuti muri kutinzwa, nokuti tese tiri kungotaura takatarisa makamera tisi kuzoti muri kutinzwa here kana kuti zviri kufamba sei. Uyezve dzvanyai pakanzi she tione takawanda kuitira kuti vamwewo madzimai vasipo pachirongwa vadzidzewo pane zviri kubuda pachirongwa. Tine nyanzvi, kunyange mafoni asiri kuita zvakanaka asi vari kuti vombouya vomboenda. Handisi kuziva pane watina here PJ.
Sesilonkosikazi Dokasi hove siyakwamukela kuhlelo.
Niyabonga PJ.
Akusiphathise kulolu hlelo kulama clinical trials ayenziwayo emithi yokwelapha kumbe ngathi yokuncedisa labo abaphila legciwane lengculaza khona lapha kulomhlangano osokhona pha e-US. Kuzoba kube lomhlangano njalo eJohannesburg lapho kade bezama ukuthiwa yisigombolozi i-vaginal ring yokuthi yokuvimba ukumemetheka yokuthelelwa kwakamama igciwane leli. Wena ubona njani ukuthi imisebenzi yonke le incedisa ngayiphi indlela ukuthi sivikeleke thina omama?
Hayi, imisebenzi leyo iyafunakala sibili ngoba siyabona ukuthi igciwane leli selilimaze imuli zabantu, abantu abayibona abasebenzayo uma sokusala intandane ezindlini kuchoni ke lokho so ngibona ukuthi isigombolozi leso siqambileyo
yeah
siyafunakala sibili umuntu kumele azisizena ngwakhe ukuthi ulindele omnye umuntu esikhatini kasoza kukhumbule lokho wena ngiwomele uzivikele igciwane lelo so ngakho isigombolozi leso mina mbona ukuthi siyanceda abesifazana kakhulu
Wena usuhlale emazweni wonke eZimbabwe eSouth Africa lalapha ubona ngani ukulwiswa kokumemetheka kwalolu dubo eZimbabwe thina nxa siqathanisa lamanye amazwe lawo sesifike esimene esingakanani
eZimbabwe siyazi ukuthi ile nkinga ezithiyeneyo
yeah
okokuqala ukuthi uma ngifanele ukuthi ngifake ukudle etafuleni ningena lutho niyaqala ngakuphi kunenge okufunakalayo endlini imisebenzi kayikho siyazi ukuthi iningi labantu ngokuza kwethu abasebenzi so ukuthi umuntu ongumama bese zivikela yekele ufaka isinkwa sabantwana mbona kulodubo kakhulu ngingazi njalo ngoba ngingekho khona leZimbabwe but ngilezihlobo ngilabangane bayakhala kokuphela kungabe uyathi lokhu uzokuthiwa manje imali ayitholakali ubusuzibuza ukuthi pho into enjalo enganceda umuntu ukuthi azivikele yena ngokwakhe uyithola kanjani uma esehlule ukufaka isinkwa etafuleni
njalo nxa lapho unatha wona amaphilisi ayathanda ukuthi njalo ube lokudla okweneleyo
awuboni
okwakha umzimba
utshaya isipikile ekhanda sibili lapho angidikhwe ngikutshoyo ukuthi uma imisebenzi ingekho umuntu lo lalo uqala ngokuthi abone ukuthi kulokudla na
yeah
bengakaze bakhumbulele ukuthi kugqokwani ama uniform ini konke nje okujikelele okufunakala pho amaphilisi lemkhuhlane singakhohle ukuthi asigciwane lodwe elidubileyo kulokunye okuningi nengakuthiwa ngama BP namanye kunengi sibili ngezeke ngikuvale ngiqedi okufuna ukuthi umuntu athole ukudla athole amaphilisi ilanga lelanga lonke inyanga yonke uyabe ukuthethe ngathi konke kulokho angithi yikho esasibona abanye besithi banatha amaphilisi beseqisa amalanga okungavunywa ngumthetho abalolwazi kodwa ke ngenxa yodubo olukhona khathi umuntu athi
Ah, ngathini sure. Kuzovala lo dubo.
PJ, hold on. We have a caller. We'll come back to Mrs. Hovey just now.
Bamba kona pa icingweni.
Hello.
Hello, makadi.
Ai wathi liwadi makadi yenyi mimi.
Hello.
Tiri kukurukura nenyaya ye utachiwana we HIV. Tinoona muri ku Zimbabwe imi uyezve timbotitsana ngure yekuti muri kuonawo zvakamira senyanya panyaya dzemadzimai panyaya dzemishonga nezvimwe zvakadaro.
Okay. Kunyaya yemadzimai ndofunga ndoti sapanyaya stigma and discrimination. Ichu yekuti madzimai vanhu vanenge vakawarikwa vatasema tevarume kuti varume vanogona kuti vasikugutsira mari ndakakuroora saka kana ukati noda kudzivirira vanogona kuramba kuti hatikwanisi kushandisa protection then poita ishu yekuti madzimai yepmtct prevention mother to child transmission madzimai anogona kuenda achinotestwa atestwa panokuva ari HIV positive kuti akwanise kuudza murume wake kuti ndozviripo anogona kutya kuti murume anoti chakabvepi pamachallenges atikona saka pari kuzoita madefaulters akati kuti kwozoita nyaya dzeGBV dzakanyanya kumadzimai
saka imi tinoona munoshanda nerimwe sangano riri kubatsira avo vari kurarama neHIV isangano ripi uyezve muri kuona zviri kufamba seiko
isangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV. Zimbabwe National Network of People Living with HIV organization inoshanda nevanhu vanorarama neutachiwana the infected and the affected. Takatarisa kunyaya dzemadzimai kunyanya. We don't provide door-to-door services, but we need a support group. My support group edu mumazhinji acho kuda kuti asa namba yedu ndevemadzimai ndovanopinda maprograms. Male involvement in shoma varume havasi avaskupinda mnyai zuzo asimadzimai nekuda kwekuti vakataputa samadzimai ndo ane burden yakanyanya most of the time kana ikavadambudziko rekuti HIV iri kuvana mai ndo anotakura burden kunyange baba vakanzi vakurwara mai ndo anotakura burden saka vatinoprovide a psychosocial support care prevention kuti madzimai ikoko magutsikondo matinovabatira tichinokurukura nezvavo vari masupport group
saka munowanikwa kupi kune madzimai akateerera ndiri kuona vamwe vari kunyora kuti aiwa tinemi tiri kuteerera asi munowanikwa kupi
inini ndinowanika muno muzimbabwe kumashonal and central province mubindu radistrict
tafara kuti muri kutaurawo ne tiri kutaura nevari kumamisha uko nokuti tinowanzotaura nevari kuHarare munoona matambudziko ari kuwanikwa nevari kunzvimbo dzakadai sekumashonal and central akanyanyorerekera kusaidi kupi tichitarisa kuti vari mumadhorobha dzimwe dzenguva mishonga nezvimwe vanokwanisa kuzviwana
okay sakaita sepandinogara ndinotori zveshuka kumaruzevha kumaruwa chaiko chaiko amozomutaun inozibindura rural district council kwandiri kunonzomanenga matambudziko ariko ndiva yekuti madzimai they need support yekuti dzimwe nguva nyaya yekuzviriritira you know pene mukatarisa madavi ainzi ichiri aids pane kakudzikira kanoitika paupenyu hwemunhu kuti akamborwara anombodzikira zvokutadza kana kuriritira mhuri saka ifaii kuti vanosangana nematambudziko ekuti kuti akwanise kuwana maigps maincome generating project zvinomunetsa kuti atange kuchisunga zvichida pamwe baba vanenge vakatofa kuburikidza nokuti varume vane identity denial havakwanise kudzikira nekukasira saka kudzimai ari kuno kutambudzika kwakanyanya nekuita mabasa akaoma kuomerwa kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro nenyaya dzekusarudzwa mukati kuti vagone nyaya yegender equality saka kumadzimai kuti vagone kuzvimiririra tichiona riri dambudziko kuti vanhu vai vanoramba vachidzikisirwa especially kana vari vanhu vanorarama neutachiona
aiwa tinotenda chaizvo uye mataurawo zvimwe zvandibata kuti the affected nokuti pj tinowanzotarisa kuti vari kurarama asi ko vamwewo vanenge vari munharaunda vemhuri nezvimwewo chimbotitsanangurirai ipapo kana muchiti the affected munee muchirevei hello ehe titsanangurirewo panyaya yamataura ikuti the affected
ndikutaura ndichiti kune ndingape mhenzaniso kuti kunogona kuve nemubereki kana kuti mbuya vakafirwa kana nemwana mwana musikana kana mwana mukomana nekuda kwechenda kuti aids haichazi HIV kana yavhuraya munhu saka vanosara vane kana nherera nherera dzichida futi vanogona kunge vari vari exposed kanti vakafirwa utachiona nevabereki vavo saka ndio vanhu vatoti vakaafektwa nekuda kweHIV kana kuti HIV and AIDS saka kana kuti mukati memhuri imomo munogona kunge futi mune vari mai kana kuti baba kana kuti asi usually madzimai vachichengeta mwana wavo musikana kana mwana wavo mukomana kana baba wavo ari HIV positive but ivo vasiri ndio vanhu vanenge vakaafektwa nekuda kwevhairasi kana kuti nekuda kweutachiona weHIV
tisati tati muende zvenyu tiri kuona pana mukoma masimba vari pafacebook page yedu yevoa shona vari kubvunza nyaya yemaprofita vari kuti maprofita enhema ari kunyanya kwakamira sei kwamuri kumashonal and central panyaya iyoyi yevamwewo vanenge vachiita zvemachechi vanenge vari kuti vanhu vamise kutora mishonga
taumura zveshuwa imwe that's a challenge inini kunoko ndiri vice provincial rep kuzimbabwe national network of living HIV nedambudziko nekuti iko zvino tiri kumhanya netarget yekuti by 2020 kana 2030 vanhu tirofanira ngo tane kwave ne viral load undetectable kuti munhu kana
nhare dzedu pj aiwa tanga tiri kunzwa we heard there from our contributor who's actually in Mashonaland Central she said near Bindura Rural District I think she said and she's also just saying yes they are seeing these problems of people that come in and saying they are prophets or you know advising people to get off treatment and she says so some of the goals that they have are now falling on the wayside because trying to convince someone who has been told in church
to go back on medication when they've been told they're healed is very difficult. So those are some of the issues that are being faced on the ground. Over to you, PJ.
Yeah, ikwombuza kade ngisithi ngiyobuze unkosikazi Hobe ukuthi sesizwe indaba lo dubo lolo olama profita amanga athona lokhu khona ecingweni anje
ngikhona yengikhona
ama profita lawa amanga atshela abantu abatshelele eceleni ukuthi yekelanini kunatha amaphilisi seli selisilile selithandazele elasila aliselala igciwane leli ele HIV wena ubona njani
omama akabavula amehlo uma umprofita ekutshela ukuthi awusela sono uzapho ngokuqinisele ukuthi angisela sono izenzo zakho izozitshengisela ukuthi usungumuntu ojintshileyo amaprofita ngokubona kwami baningi beqambela abantu amanga namhlanje jikelele ngike ngabona enye ividiyo umama lo ekhuluma ngokuthi ngahamba ngaya esontweni nje ngafika umprofita wathi mina vele kwakungatsho lutho lami ngavalanga ngavula amehlo ami ngenza ingathi kuthiwa kwenzakalani kodwa ngangifeka ezikhulumela yedwa kwenzelwani khonokho vele oqilwayo khona bhumbani asivulela amehlo umuntu uzibonele uma umprofiti ekutshela ukuthi ususile buyela kudokotela abayekucheck uma kuyikuthi wena ukholwa khonokho hamba udokotela wakho ayekutshela iqiniso ikuza kwazi ukuthi umprofiti ukulaphile yini shuwashu
sike sabuza omunye umlaleli sike sabuza omunye umlaleli wathi engxenye i-desperation ekhona ebantwini yokuthi uyakholwa konke abe kutsheliwe okungamanga njalo lobuyanga abo ukuthi nxa usutsheliwe ukuthi awuselala igciwane wena uhluyekele uhluyekele namaphilisi lawo ikanti ke nxa esephenduka nxa usuzithi uyawathatha njalo abuya vele umkhuhlane engxenye igciwane leliselilolaka
kunjalo abantu yikho ngithi mina kithi bo especially omama kabahlakaniphi umuntu osoziphonga uthatheka njengayo yonke into etshelwayo lalela la uzibuza ukuthi sikele khona kwengithi ngaba kuliqiniso kula bantu ngaya kubo uyebuza ukuthi bantu umprofiti uthe mina libona njani bakuchasisele kuhle uma ngisithi abantu ngitsho abantu abafundele imsebenzi yona leya ngithi khathe sisiyeza ukuthi kulama organizations ahlukene abenza besiza abantu abalegciwane ngendlela ezithiyeneyo ngabaye kubona labo bantu bayebuza ukuthi nina njengobana sokuthiwa angisela gciwane kambe kungaliqiniso yini baza kutshela ukuthi hambe yesu ubusuzakwazi iqiniso lakhona ngike ngezwa njalo likhuluma ngendaba yamagruphu ukuthi omama bayasizakala ngenxa yokuthi bona bayangena kumagruphu obaba bangathithwa balokudontadonta but sengike ngezwa ngamagroups achiyeneyo akhona le eZimbabwe abasiza obaba ngendaba zona lezi kuhamba njani ke khona
ye bayabanceda labo obaba bathi buyanini kodwakwaziyo
ukuthi
kodwa iningi labo ngabesifazane
bazama ukuthi babaphe i-information efunakalayo ukuthi babe nolwazi.
Ye, isikhathi sethu sesingasavumi. Ngiyabonga kakhulu nkosikazi.
PJ, maybe let's just acknowledge Max Manyika saying watching Washington Sibanda clear in Kempton Park, Ronald Nyamkapa in Bahrain. Is and Ronald Nyamkapa again in Bahrain. Mark Manyika saying good job. Sao Mamvura, poor sound in Gokwe. And Tinukukona, as the sound in you is not so good. And Elvis Bebe, Wajika Jena, watching clearly in Bulawayo, but there are a few number of stoppages when downloading. Keep on keeping. Grace Ngube says she's watching. Thank you to all those that were live streaming with us, and we hope that you join us again next week here on the Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Mina uPraxit is Jeremiah, and sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngeviki elizayo lapho isihluza khona indaba eziphathelane labomama izangikhathaze izandihluphe kanye lokuphumelela kwabo kwinhlelo zabo ezehlukeneyo. Libe lobuthongo obuhle.